from VOA Africa.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 8 Gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inonyevenyutsa zvikuru mitemo yeCOVID-19 kubva palockdown level 4 kusvika palockdown level 2. Zvitima zveNational Railways of Zimbabwe zvinotarisirwa kutanga kutakura vanhu muHarare nhasi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association rinoti vana vechikoro vapihwe nguva yakakwana yekugadzirira kunyora bvunzo. MuAmerica, dunhu reTexas rinodzika mitemo mitsva inonzi inokozhesera vanhu pakuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakanyevenyutsa zvikuru mitemo yeCOVID-19 kubva paNational Lockdown Level 4 kusvika paNational Lockdown Level 2. Vachizivisa nezvedano iri, vaMnangagwa vakati mabhizimisi ave kuvhura kutanga nguva dza8 mangwanani kusvika panguva dza7 manheru, kwozoti mabhawa emumahotera achavhurwa na8 mangwanani achivharwa na10 manheru. Mabottle store ava kubvumidzwa kushanda kubva na10 mangwanani kusvika na4 masikati, kwozotiwo mamwe mabhawa nemanight club acharamba akavharwa. Vakatiwo vanhu vave kubvumidzwa kufamba vachienda kumadhorobha akasiyana-siyana. VaMnangagwa vakati magungano ave kubvumidzwa kuve nevanhu vasingadarike 100 uye pamabasa patange pave kubvumidzwa zvikamu 50 kubva muzana zvevashandi vose. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi 10 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu 125 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 4,503. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru 125 96. 125,796. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave 2,750,611. 2,750,611. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 1,742,641. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvitima zveNational Railways of Zimbabwe zvanga zvakatarisirwa kutanga kutakura vanhu muHarare nezuro zvinonzi hazvina kuzobudirira kutanga sezvakange zvatarisirwa asi zvinonzi zvave kutarisirwa kutanga nhasi. Izvi zvinotevera urongwa hwakaitwa nehurumende hwekuti zvitima zveNational Railways of Zimbabwe zvishande pamwe chete neZimbabwe United Passenger Company mukutakura veruzhinji mushure mekukundikana kwemakambani yeZupco kutakura vanhu. Chirongwa chekutakurwa kwevanhu nezvitima zveNational Railways of Zimbabwe chakaparurwa nezuro muHarare negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai moyo. Izvi zvinouya zvakare panguva iyo hurumende yakarambidza vemakombi nemamwe mabhazi asiri pasi peZupco kutakura veruzhinji. Mutungamiri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti sesangano vanotambira danho rakatorwa nehurumende rekuti zvitima zvibatsire kutakura vanhu. Asi vaGoliath vanoti kupindira kwezvitima mukutakurwa kwevanhu hakuzi kuzopedza dambudziko rezvokufamba sezvo iyovo kambani yeNational Railways of Zimbabwe iine matambudziko ayowo akawanda kufanana neZupco. Vanoti rimwe dambudziko nderekuti zvitima izvi zvinosiyira vanhu kure nemisha yavo zvichireva kuti vanozoda zvakare mabhazi ekuti vafambe kubva pazviteshi zvezvitima kuenda kudzimba. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuZupco kana kuNational Railways of Zimbabwe. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaGoliath kuti tinzwe zvizhinji.
Tinofara hedu nekutenda kuti zvitima zvichatanga kufamba nhasi, asi takatarisa pane zvakawanda zviri kuda kuitwa kuona kuti njanji dzagadziriswa nezvimwe zvakadaro zvagadziriswa panyaya dzekutakura vanhu.
Zvii chaizvo zvamuri kuda kuti zvigadziriswe pasati patakurwa vanhu?
Pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa panyaya dzezvitima. Tikatarisana nenyaya dzakati wanda, nyaya yenjanji chaiyo chaiyo yanga yane makore isamentenwe. Kudzimwe nzvimbo njanji iyo inoita kunge iri kuda kutotorwa nemvura nekuti matombo nezvinodzivirira hazvichisipo zvimwe zvacho. Saka pane zvakawanda. Takatarisa nyaya yeradio communication, nyaya yemasignal nezvimwe zvinoshandiswa panyaya dzekuti zvitima zvifambe zvakanaka zviri kuda kugadziriswa. Iwe matrokta bao nedumatroks acho, asi tiri kuti zvimwe zvacho zvaasarira shure zvakare. Tine zvakawanda zvatiri kutarisira kuti zvichange zvichiwandudzwa.
Sesangano mune chekuitawo here nekupindira kweNational Railways munyaya yekutakurwa kwevanhu uku?
Takagara taisa chikumbiro icho chikare tichikumbira kuti National Railways gaibvumidzwe kutakura vanhu. Takati nemafreedom train pakambooma zvinhu akabatsira kutakura vanhu, asi taakutya zvakare kuti mafreedom train iyi nokuasesa kwataiita kuongorora kwataita njanji dzimwe hadzichisina kumira zvakanakisisa munzvimbo dzatanga tichimboenda. Takatombotaurwa neNational Railways nemutauriri wayo tichiisa chinyuto nokukumbira kuti dai zvabvira National Railways yambotakura vanhu.
Muri kugutsikana here nekuri kusiyirwa vanhu nezvitima uye kumafambira vanozoita kubva pazviteshi ipapo kuenda kudzimba dzavo?
Vanhu vanogara kure nekwavanosiyirwa, saka zvinoda mashato achazenge achivatakura achinovasiya kwavanogara. Sezvaari kutaura kuti kuchange kune mashato anovatakura, uyezve isisu tinoda kuti zvitima izvi zvinge zvakachipira vanhu, iwe mode of transport yakachipira vanhu kuti vanhu vese vade kukwira chitima ichi vachinosiyiwa wozotakurwa vachinosiyiwa kwavanoenda. Zvakare tine vamwe vanogara mumahighway, vanhu ivavo vane njodzi yekuti pavanenge vakukrosa yekuti vanogona kunge vachirohwa nedzimwe motikari vachida kumhanyira kunobata mashato aya. Hatizivi kuti izvo zvicharungwa sei. Takatarisa mabvuku, vanoburikira mumabvuku zvakawanda zvatiri kutarisa kumisha inogara veruzhinji kuti vanhu vanoburitsirwa kure vozofamba netsoka kana kuti vanozotakurwa nemashato vachinosiyiwa kwavanenge vachipirira. Izvi tinoona ngesourungwa hwakanaka, asi chitima ngachichipire vanhu kuti vanhu vange vachichishandise. Tikurudzire kuti vanhu vanogona kusiya motikari dzavo vachipindawo muchitima mune zvakanaka, uyezve takatarisa kuti zvitima izvi hazvizozarise sezviri kuita mabhazi.
Avo vange vari mutungamiri wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliat vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, rinoti vana vechikoro vanoda kupiwa nguva yakawanda yekugadzirira kunyora bvunzo sezvo vakarasikirwa nenguva yakawandisa pamusoro peCOVID-19. ZIMTA inoti hurumende iri kumanikidza varayiridzi kushanda asi isingateereri zvichemo zvavo. Mutungamiri weZIMTA vaRichard Gundani vanoti varayiridzi vanhu vakazvipira mubasa ravo, naizvozvo hurumende inofanirwa kuvaremekedza uye haifanirwi kuita zvokumanikidza varayiridzi pasina kutaurirana. VaGundani vati varayiridzi havafari kugara kumba vana vechikoro vasingadzidzi, vachiti mamiriro akaita zvinhu iko zvino haana kunaka. VaGundani vanoti vanoimba kuti temu ino ichafambira vana vechikoro zvakanaka, asi vachikurudzira hurumende kushanda nekutaurirana nevarayiridzi zvakanaka.
Zvikoro zvakazarurwa. Varayiridzi vatinomirira isusu kuZimbabwe Teachers Association neruzhinji rwavo takaona vachienda kuzvikoro kunozarura. Izvi zvakaitika nenyaya yechudo cheshuviro yakakura chevarayiridzi chekuti dai zvaigona vana ivava vangade vadzidza vakanyora bvunzo dzavo. Asi maitikiro azvo ndeyekumanikidzira varayiridzi vakamanikidzira. Vanga vasina mari, vakatsvaga tsvaga mari dzavo dzokuti vange vachienda kubasa. Vakawanda vanodzidzisa nzvimbo dziri kure uye vanodzidzisa mumadhorobha imomuno. Vakapinda panguva yekutambura nguva yakaoma nenyaya yokumanikidzika kuti vawane transport yokunge vaende, sezvo intercity travel isati yazaruka, sezvo zvakare pasina dzimwe nzira dzokufamba kunze kwemazupo ayo ari kunzi nevarayiridzi vakawanda. Vane dambudziko guru, havasi kukwana uye havasi kukwanisa kuti vange vachienda nenguva. Anenge abudirirawo kuti akwanise kunge achifamba ozoona iye kuti iyo mari yacho inodiwa imwiruchajiwa nemaUS dollars haisi kuwanika. Izvi zvakaomera murayiridzi. Shungu dzake dzokuti aratidze kuti basa rangu ndinorida dzobva dzamudzosera kumasure. Asi varayiridzi variko kuzvikoro.
Saka chamuri kutiudza apa chii vaGundani?
Izvi zvinoreva izvo kuti vabereki vese, vana vechikoro vese, hurumende nevamwe vese mastakeholders vanofanira kuona kuti murayiridzi munhu ane shungu nebasa rake. Murayiridzi munhu anoshingaira chero zvinhu zvakaoma kuti ange achibatsira kuti vana vange vachibudirira. Chero zvazvo iye murayiridzi wacho akatadza kuti ange achiwana mari yokuti abhadharire vana vavo. Ichi chichemo chatakasvitsa kuhurumende kare nakare chatiri kuramba tichidzokorodza kuti hurumende ngaichiita chimbi chimbi ibatsire murayiridzi ane rudo rwakadai, ibatsire murayiridzi ane chido chakadai kuti awane mari yake yaanotambira pamwedzi inomukwanira, kuti abatsirwewo kuti vana vake vange vachiwanigwa school fees kana kuti vange vachipiwa mukana wekuti vadzidzewo vasiri kubhadhara school fees. Izvi zvinotibatsira kuti zvikoro zvedu zvirambe zvakavhurika. Honai nguva yakapfuura, panopera lockdown pega pega uye panopera holiday pega pega, tinoita dambudziko rokuti tigare tiri kuzvikoro nenyaya yokuti mari haikwani.
Sevarayiridzi, tarisiro yamunayo kuhurumende ndeipi?
Tinovimba isusu kuti vehurumende vachamhanya-mhanya vakambovimbisa kuti muna September muno kuchaitwa musangano wekutaurirana wemanegotiations weNational Joint Negotiating Council. Zvino ngazvichirega kunonokwa, izvozvi tatononoka tatosara kumasure. Ngazvichiitwa nechimbi chimbi. Chimbi chimbi yakashandiswa pakuvhurwa kwezvikoro ive imwe chete chimbi chimbi inoshandiswa pakuti mari dzevarayiridzi dzinge dzichigadzirwa.
Avo vange vari mutungamiri weZIMTA vaRichard Gundani vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tataza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo uye tichenda pamepo mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa. Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday rinoti mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema vanoti ivo nebato ravo riri kutonga reUnited Party for National Development vari kutukwa nekushorwa pasocial media neZANU-PF nevatsigiri vayo, izvo vanoti zvinogona kukanganisa kudzidzana kweZimbabwe neZambia. VaHichilema nebato ravo vanoonekwa sevane husahwira nebato rinopikisa reMDC Alliance rinotungamirwa navaNelson Chamisa. Blawayo 24news.com rinoti pane kurwira zvigaro kukuru mubato reZANU-PF mudunhu reMidlands. Panguva iyo bato iri riri kusarudza vatungamiri vachafambisa zvinhu mudunhu iri, zvichinzi pari kutsvakwa nzira dzekusarudza vatungamiri vanogona kushanda navaJulai Moyo, avo vanonzi vave kudozvitora saivo mukuru mukuru mudunhu reMidlands. NewZimbabwe.com rinoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC yakasunga ikasunungura gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vaEzra Chadzamira bayakange vasungira nyaya yehuori. Kwemakore, ZAC inopomerwa mhosva yekushaya simba rekuendesa kumatare vakuru vakuru vainenge vasunga. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tokumbira kuti mukumuriro vamutuli vatudzewo petingaende kochinje mari dzedu nemaofficial rate $85 ibhengi ripi zingatichinjirawo mari dzedu isusu masivo 7 kuti mari yedu tiite mayusa.
Vamwe ZANU-PF vachatibatsira kuisa ex wedu pana Chamisa. Kumasoja nemapurisa tinoti hamera kuti muchasvinura rini, ndini muchinja ndiri pamhondoro.
Vakadii pa27 apo nemuvezi vanotanemakawandi nyaya iri pano yandoda kutaura ndekuti zvakaitiwa kuZambia izvi ndo zvinofanira kuitwa muZimbabwe, bhikozi muno muZimbabwe munangagwa anongoti Zimbabwe is open for business, togadzira marodhi kuno kuti afani makoronga kunowa kuna kana rodhi inogadzikwa kwedu kumperengwa kuna kana rodhi yekufamba sinhu vachiti rodhi dziri kugadzikwa, hakuna rodhi rimbo yambogadzika. Vandira kuti zvaitwa kuZambia zvingazviitiwo muno 2023 munhu wese ngazoiusa x kwete kungoisa x pamwe paunoona kuti pachatimakisa enda toenda ndonzisirani kuno kumberengwa.
Ya muri sei vanhu vestudio 7 anoenda kungopindura anonzi Damba uyo ndonzi Farai Pfunye ndipajosa. Chinhu chaanokangana kuziva ndechekuti chinonzi MDC ndi President Nelson Chamisa, kwete zvavo zvekuti vazotora Harvest House vazodii zvese vazotora maofisi zeMDC vadii, haizva zvati basa resi. Chero zvikatonzi MDC Alliance yachinjwa zita yakunzi Chidhori, vanhu vanoteera logo raPresident Nelson Chamisa, ndo chinonzi musangano wevanhu President Nelson Chamisa. Havo zvokuswera vachizvinyebera ngavaswera vachizvinyebera, but havana kana chavanowana kana 100 rand, havana kana munhu wane anovateerera. Vana vari kuteererana pazvigaro zvavo ikoko bedzi, kwete kuno kumagrassroots ava wane kana vhoti kana imwe. Ngaanyarare, ngaasazvipedzera taimu zvake zvaari kutaura zvina basa.
Pastudio 7 apo vanhu vezimbabwe tazorwadziswa namonzora manji. Uyu ndiye munhu azotirwadzisa kusvika pokupedzisira, munhu anonzi Monzora. Zvaari kupulana izvi zvokudzinga zvevamwe kana vakavhoterwa ka, hawe munhu azonyanya kutirwadzisa manji. Asi zvisinei, Chamisa ramba wakashinga zita iro uchivapai mhani vapi zvimazita izvi. Zita harisi rinovhota, isu takatomira newe bhozi. Kana tikasatomira newe, Zimbabwe yacho ingatoramba ichingotinyudza. kuna Munzora kuti achimboenjoya kubva pano kusvika pano 2023 hapana chaunononga iwe nekuti iwewe unotori project yezanupiro wazoratidza kuti watirwadzisa manje Munzora watirwadzisa veduwe Murzitaire ngatikurudzirei avo vanhu vanachamisa vachinje zita iro tijaire zita iro tisati tasvika 2023 toda kujaira zita please
wamuka sei tinotenda nebasa remunotibatira pastudio apo tokumbirawo kuti musvise chizivise ichi navanhu vezanupf kuti munombaaratidze pachena kuti hamuzivi kutonga ba hamuzivi kutonga munotora ana madhuku ana Munzora mechiti kwai maopozisheni anaanhaapi ana madhuku iwawo nana Munzora anaanhaapi hai nawo kungodye mari yenyika kako muri kuita mahara pasine chinobuda mungadainzire humwe kufamba mweidainzire humwe mwechiti mwechitaura naakomana anofudze mwombe musingatauri naaridze mwombe dzacho saka mwotawo zvinoshandi zvemuri kuita torai kambachamisa vane vanhu mwotaure nawo kana mwedu wenyika ifambe nyika ienderere mberi kwete kutora ana Munzora ana madhuku ane anhu api ainawo ana anhu api zanupf muriratidze pachena kuti hamuzivi kutonga imi ndatenda nditiuyejekupa South Africa
ndinoti mangwanani akanaka vashamarari vose vestudio 7 nokutendai nenhau dzamunotipa dzisina diro dzakarerekera rambai makadaro samazuva vose ini chikumbiro changu ndechekuti dai mambobudza rebato rinopikisa remdct iro dai rarega kutora zita remdc alliance kuchavasora chii pazita ravo ngavagare nezita ravo hakuna vanhu vanovada vaudze izvozvo kuti hakuna vanhu vanovada vanozviziva vawane kana vhoti kana imwe chinodikamwa nevanhu apo ndivanesini chamisa ndovanodikamwa nevanhu zvezvitanga zvinani basa izvo changu ndoona changosara pavari chete papa nechekuti vachaba zita ranelson chamisa voita ivo zviita ivo nelson chamisa ndozvangosara yambirai vachamisa vagare vakaviga mabhesi acetificate avo apo asabiwa vanogona kubigawo kana anochinjwa kuhomafezi mazita vanosara vasisina zita ndozvangosara zvoga ndozvavanoda kuti vai chinodiwa nevanhu apo ndivanelson chamisa ngavapavudze izvozvo vanelson chamisa ndovanodiwa nevanhu zvimwe zvose zvavari kuita zvekutamba nodo chaiko ndinotenda hangu dai mavabudza zveizvozvo kuti vavasi kudiwa nevanhu ndatenda chaizvo ndini baba Craig pano paJoseph
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro, gavana vedunhu reTexas muAmerica vakasaina bhiri rezvokuvhota rinonzi SB1 vachiti kuvhota kwava kuzoita zvakanaka mudunhu reTexas pamusoro pebhiri iri. Bhiri iri iro rinotsigirwa nevatsigiri vebato reRepublican Party rinogozhesera vanhu vazhinji pakuvhota. Bhiri iri rinorambidza kuvhota munhu ari mumotikari izvo zvange zvichiitwa nevazhinji uye rinorambidzawo kuti pave nenzvimbo dzekuvhotera dzisingavharwi husiku nemasikati. Vasingatsigiri bhiri iri vanoti bhiri iri rinokonzera kuti vanhu vazhinji vatadze kuvhota zvikuru vasiri vechichena. Matunhu eAmerica 10 anotongwa nemagavhina eRepublican Party ari pakati pekunyora nekudzika mitemo inogozhesera vanhu veAmerica vanoda kuvhota, izvi zviri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu. Vetare zvekodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti vanhu vazhinji havasi kufara pamusoro pebhiri iri kunze kwevatsigiri vebato reRepublican Party. vanoti masangano mazhinji atozivisa kuti ari kuenda kumatare edzimhosva kunomisa mutemo uyu. Vamasiye vanoti mitemo ichabva mubhiri iri ichatanga kushanda mushure memwedzi mitanhatu kana bhiri iri rikasamiswa nematare edzimhosva.
Taona gavhena veTexas vachisaina bhiri mutemo wekuchinja maitirwo achaitwa kuvhota muno muTexas. Bhiri iri varisaina vachitaura kuti ibhiri richaunza yatingati pachirungu integrity pamaelections, vachiti rakanangana nekuda kudzivirira nyaya dzokubira maelections, kunyanya hazvo pasina humbo hwokuti maelections akambobiwa hawo muTexas kana muno muAmerica.
Zvimwe zviri mubhiri iri ndezvipi?
Bhiri iri rinotaura zvinhu zvakawanda stereke richidzivirira zvimwe zvinhu zvarinoti zvingava zvichikanganisa yatinganzi integrity yemaelections, chikunyanyanyanya zvinhu zvakaita senge kuvhota usiku, yangati overnight voting. Maelections mutemo uyu unotaura kuti mavoting station achave achivharwa na 7 o'clock zvichireva kuti hapachisina kuvhota after work, yatingati kana mawapedza basa. Chimwe chiri kutaura futi mutemo uyu ndechokuti hapachisina inganzi drive through voting, iyo yaive ichiitsa kuti pasanyanye kuita mitsetse yakawanda vanhu vachinovhota, vanhu vaingovhotera vari mota dzavo vachingosiyawo maballot papers avo vachivhota vachingoenda. Mutemo uyu uri kuunza futi atingati mapenalties kune vanova vachifungidzirwa kuti vari kubira maelections, tichiti pachirungu iri kucreate a new election penalties for vanenge vachivhotesa. Mutemo zvakare uyu uri kutaura uchiti uchaprotecta andinganzi mapartisan poll watchers, avo vanenge vakamirira mabato avo vanenge vachionawo maelections kuti ari kufamba sei. Uri kuwedzera masimba kune vanhu ivavo kuti vakwanisewo kuva vachiongorora maitirwo anenge achiita maelections muzuva racho remaelections. Mutemo uri kuinzawo zvekare yatingati new requirement yokuti pamamailin ballots, pamamailin voting, munhu anofanira kuproducer pakurequesta mamailin ballots anofanira kuproducer yatingati ID. So mutemo wanga uripo wanga usingati munhu anofanira kuproducer ID, but uyu munyuwani wavo muTexas munomu uri kutaridza kuti vari kuti munhu achave achiproducer ID kana achirequesta maballots anonzi mamailin ballots. Uri kuinza zvekare mutemo wokusunga avo vanhu vangave vachida kubatsira vanhu kuti vanovhota. Kudhara taiona kuti pane masangano kana maindividuals aibatsira vanhu kuti vawane atingati mamailin ballots vasina kumakumbira. Saka iko zvino mutemo uyu uri kutaura kuti ichava mhosva yekutumira vanhu maballot papers yayo pamutemo munyuwani, and ichava yatingati felony. Paiswa futi anonzi manew rules ekubatsira avo vanenge vachida kubatsirwa musi wekuvhota. So muchidembo tingati ndo manew rules aripo, mutemo munyuwani uripo waiswa nava Greg Abbott wekuTexas.
Avo vange vari gweta rezvekodzero dzevanhu vanoshanda vari muTexas, vaKenneth Masiye vari parunhare kuTexas kwikare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mitemo yeCovid-19 inonyevenyutswa zvikuru kubva palockdown level 4 kusvika palockdown level 2. Zvitima zveNational Railways of Zimbabwe zvinotarisirwa kutanga kutakura vanhu muHarare nhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association rinoti vana vechikoro vapihwe nguva yakakwana yekugadzirira kunyora bvunzo. MuAmerica, dunhu reTexas rinodzika mitemo mitsva inonzi inogozhesera vanhu muAmerica pakuvhota. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.